Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemuvhuro gunyana 26 2022 makatirira ku Studio 7 nevenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri mu Washington DC City, ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vamwe vashandi vehurumende votanga kuramwa mabasa vachiti havasi kufara nemari dzemihoro dzavakawedzerwa. Izvi zviri kuitika apo vana vatanga kunyora bvunzo dzegrade 7. Studio 7 yoita hurukuro nemutori wenhau Hope Chingono uyo anga achishanya muno muAmerica kuNew York. Mutauriri wemapurisa mudunhu reLimpopo kuSouth Africa audza Studio 7 kuti mapurisa emunyika iyi ari kuenderera mberi nekuferefeta kupiswa nekurayiwa kwakaitwa zvimwe zvarwa zveZimbabwe zvitatu munyika iyi. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vamwe vashandi vehurumende zvikuru varairidzi vanonzi havana kuenda kumabasa sekukurudzirwa kwanga kuchiitwa nemamwe masangano anovamiririra achiti mari dzavakawedzerwa nehurumende hadzikwane. Asi vamwe vakuru vakuru muhurumende vaudza Studio 7 kuti vashandi vakawanda vauya kumabasa uye kuramwa mabasa uku hakuna kukanganisa vana vanga vachitanga kunyora bvunzo. Rutendo Mawere anotipanyaya inotevera.
Varairidza vapasi pemubatanidzwa weFederation of Zimbabwe Educators Union kana kuti FOZEU vati vanoda kuti hurumende igadzirise nyaya yemihoro nechimbi chimbi. Vasaina tsamba ivanosanganisira masangano anoti Educators Union of Zimbabwe, Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, Progressive Teachers Union of Zimbabwe pamwe neProfessional Educators Union of Zimbabwe. Vachitaura neStudio 7 mutungamiri weFOZEU varivo zvakare mutungamiri weAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaOpen Masaraure vati mari yavari kutambira neyakawedzerwa nehurumende madhora makumi maviri nemashanu mutero wembwa.
$5 iyo yatakapiwa nehurumende yavari kuti ndoyechabvatiwedzerwa vanhu tiri kuramba tichiti ishomanini haikwane kuzadzikisa zvikodiwa nevanhu. Varairidzi nemamwe macivil servants achiri kungochemera kuti dai mari yavo yazodzokera pa540 iyo yakabiwa muna 2018 yataisingotambira.
Vamasaraure vatiwo ongororo yavaita nhasi inoratidza kuti zvikamu makumi matatu nezvisere havana kuenda kubasa vachiti vamwe vange vaenda kubasa nekuda kwezvikonzero zvinotevera.
Tiri kuona nhasi va38% yemamembers emaunions edu yateerera shoko ratakataura. Tikutarisira kuti tichienda kumberi manhamba ichaita ichiwedzera. Zvikonzero zvaita kuti vanhu vamwe vaende kubasa zvinosanganisira kuti takanonoka kuvazivisa sezvo takaburitsa gwaro redu nezuro, vamwe vakadonoka kuriwana, vamwe havasati vanga vasati vaona instruction. Chepiri chimwe chakanganisa ndechekuti pane vamwe vari kutitaurira zvatinewo zvinhu zvatinofarira vari kutaura kuti isu tine vana vari kuda kunyora grade 7 saka takungoshingirira kuti vana havanyore.
Asiwo vamwe varairidzi vanotiwo vanoda kupa mukana wehurukuro dziri kuitwa nehurumende vasati vatanga kuramwa mabasa. Vachitaura neStudio 7 munyori muZimbabwe National Educators Union vaCharles Chinosengwa vati
hurumende yakauya pachipo ukachingotaurirana zvinoonesa kuti tiri takuenda kustrike. Inenge yakunzi makutaurirana makabatsira hurumende mutemo wenhaurirano ukangoda kuti titaurirane pasina umwe akabatsira mudemo sinzi hurumende yakauya ikatitaura kuti titaurirane saka tamboti timbopa mukana kuti tikwanise kumbotaurirana nehurumende tichiona kuti tinozvitapati kuti mari yaari kuenda
vachinosengwa vati nhengo dzavo dzakaomerwa zvakanyanya uye vasinawo mari dzekuenda kumabasa havana kuenda. Vachinosengwa vatiwo ongororo yavaita yaradza kuti vana vegrade 7 avo vatanga mazamanishoni vakwanisa kunyora.
Tikufara nezviri kuitwa muhurumende zvekuti inounza $25 panguva yakadai ivo vanavaraidzi vakaomerwa. $25 haina chainotengi nemaomero aita upenyu hwokuti katarisa zvinhu zviri kukwira even kumaUSD kwacho mapuraizi anongokwira.
Vakafanobata chigaro chemunyora anoona nezvedzidzo mubato rinopikisa reCitizens Coalition for Change kana kuti CCC ama Evelyn Masaiti vakurudzira hurumende kuti igadzirise gakava riripo pakati pavo nevarairidzi.
Vakushushikana zvikuru nemabatirwo ari kuitwa varairidzi nehurumende. Varairidzi vakabatarisirwa kupasiri kwenguva yakareba kuburikidza nemihoro yavari kupiwa nehurumende. Saka isusu tiri kuti izvo nematicha izvo zvakawedzerwa just $25 pamusoro pe175 yavari kupuwa ofungi that $25 iyoso even 200 yacho haikwani kuti vanokwanisa kuti vabhadharire vana vavo maschool fees kana kuti vakwanisa kutengera vana vavo mhuri kana kuti ivo maticha acho kuti azvitengere hembe chaidzo dzekuti vange vakapfeka. Maticha vava kusekwa munharaunda dzavanogara kusekwa nekuti vanonge vasingacharatidzi kuti vanhu vari kushanda iveni mhuri dzavo chikamu chacho yacho havasi kuchachiwana. Saka isusu tinesecc tinoti hurumende ngaiutarise kuona kuti munhu wese akakosha mushandi wayo sekukoshesa kwavanongoitawo ivo vakuru vehurumende vachizvipa mari dzakawanda.
Zvikoro zvizhinji zvinonzi zvakwanisa kuti vana vemagrade 7 vanyore mazamanishoni avo nhasi. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kubazi rezvedzidzo yepasi sezvo tatadza kubata mutauriri webazi iri vataungana ndoro. Asi gurukota rezvevashandi vapaul mavhima vakaudza studio 7 kuti hurumende inoda nguva yekuti imboseya nyaya iyi uye vakakurudzira vashandi kuti vasaramwe mabasa. Asi munyori mukuru mubazi rinoona nezvevashandi vasimon masanga vati vanga vasati vatambira tsamba yefosewu. Ndakamirira studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Vanofungidzwa kuti vatsigiri veZANU-PF nezuro vanonzi vakarova nhengo mbiri dzebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change kana kuti CCC uye mumwe mwana wechikoro. Vatatu ava vaipomerwa mhosva yekupfeka hembe dzebato ravo vachikurudzira vanhu kuti vanyorese kuvhota kwamupandawana kwaGutu. Godfrey Mutimba anoti panyaya inotevera.
Vakarohwa vanosanganisira kanzu wa ward 34 vaBernard Chimwango navaLanton Guvava pamwe nemwana weform 2 asina kudomwa zita rake. VaChimwango vanoti vakakuvara zvakaipisisa musoro wavo sezvo vakarohwa nematanda pamwe neshamu nevatsigiri veZANU-PF vaidarika 10. VaChimwango vanoti vakakuvara vakandorapiwa kuchipatara uye vakamhangara nyaya iyi kumapurisa echiteshi cheMupandawana Police Station.
Vanhu vaiva pavanhu vakatiwa vaiva vaileve. Tapedza kudaro ndakaenda kuhospital ndikanorapwa nandakakuvara musoro. Ndakarohwa nedanda ruviri mumusoro. Ndarohwa musana neshamu dzakasiyana siyana. Ndobva ndabvapo pachipatara takapiwa mishonga yatakawana mishonga. Ndaenda ku 24 hour clinic ndanosvika ndikatenga umwe mushonga wandakawana ipapo pane imwe yaidiwa. Zvakaitika kuod location extension.
Umwe wavo vaLanton Guvava vanoti kunyange vakamhangara havana chivimbo chekuti mapurisa achasunga vanhu vakavarova ava.
Ndingakotaura kuti izvo handisina faith nemumwe wangu wandandinaye vana vaChimwango. Tikamirirwa tese mwari pasaidi mwari pasaidi ini izvo ndava kunzi ndokuitira mwari chitotanga kuti mototanga kutoripota. Saka tanyora bhati zvakunzi ofisa vane makii munogara bhuku riya ravanti RRB namba hapana. Takangogara kwoizvo zvekuti tione kuti paachazouya vozotanga kunyora kunge vazonyora neno.
Izvi zvatsinirwa nemutauriri webato reCCC mumasvingo vaDerek Charamba.
Kusebato reCCC kumasvingo provhinzi tiri kushungudzika zvikuru nokurobwa kwakaitwa vatsigiri vebato redu paGutu vanoti vaBernard Chimwango navaGuvava. Izvi zvikaitwa masikati machena mapurisa achiona apa hapana kana amboti asungwa pamwe kushunga zvese izvi zvinongova zvipachena kuti zvakamboitika zviya zvatangazve mhirizhonga iya yavhurirwa munhu hauna musharo zvaanoya tanga zvebasa raiya inotototisha kuti gore rinoya zvigona kuwedzera tikabana nokutakwa takwa asi zvinovaso kuti this is not fair mutemo hausi kuaplaiwa zvakaenderana zviri fair zvejekerere isu tinongodzvanyirigwa vanhu vetriplec nemapurisa achimbaiona nemesava vasu vachingoregawo tichingotakwa takwa vakangotarisa
asi mutauriri wezanupf Dunhure Masvingo vaofias murambiwa varamba nyaya iyi vachiti bato ravo hariiti zvemhirizhonga
izvezvo izvoinhema vanotsva kutsvidisa tare pati yezanupf ndozvo varikungotsvaka vanhu vetriplec mukatarisa pavangopinda tikatoka vanongoita rohwana vanhu vezanupf vachiri vanhema tiiti zvemhirizhonga isu tiri pati iri well organized tiine direction pati yakarongeka kwete pati yokungoita zvana triples zvavanoita izvo zvokungofamba vati ivo ndo vanotanga kungova vanhu ike zvino vanoti vakarombwa nevadzigiri vezanupf vakanga vane uniform how did they come to vanhu vezanupf vakavarombwa.
Mutauriri wemapurisa Dunhure Masvingo Inspector kuda kwache Dhewa vati havasati vasungwa nezvemhirizhonga iyi.
Ndisiri muofisi at the moment, ndotozonocheka ndasvika muofisi.
Asi vatsigiri vetriplec vanoti mhirizhonga mudunhu ravo yawandisa vachiti tsvondo rapfuura vatsigiri vebato rezanupf vanodaidzira kuti vanhu vakwire mumabhazi pamusika wemupandawana vakaparura chirongwa chavo chinonzi mahwindi 4ED icho chiri kushandiswa kushungurudza vanhu. Vanoti nhengo dzemahwindi 4ED dziri kutenderera dzichimanikidza vari kupfeka hembe dzebato rezanupf uye vachishungurudza vanenge vaine hembe dzebato retriplec. Mumwe anoshanda basa rekukokera mabhazi ari nhengo yetriplec vaedward Chagonda vanoti musika wemamupandawana waberekera ingwe.
Ichokwadi vakauya vachiti mahwindiwoakavati mupete matishes ezanupf kusaza kumarokesheni nekupi nekupi achiti kwanzi setai matishes wao unenge atatishes iyoyo chamudzika paparaita chishandira kutaura kuti kwatisa pari zvino vanabvira ti vakatorohwa vakuvara misoro nematombo nenyaya yekupeka matisheti vaopakaoena ku vachinda vachinda kunonzimira saka ipapo nazvino tiri kungoshushikana kutei tineura mumaoko kuti hatotichagumira papi.
Dunhu reGutu rine nyaya dzemhirizhonga dzakawanda. Mwedzi wapfuura nhengo dzetriplec dzakati dzamisha kuGutu West dzikagara mumakomo dzadzingwa nevebato rinotonga nenyaya yekuti vaita chirongwa chekukurudzira vanhu kunyoresa kuvhota. Gore rapera nhengo yetriplec vanyasha zvambe mawere vakapondwa nevanopfumidzwa kuti vatsigiri vezanupf asi hapana akasungwa nemapurisa. Ndakamirira Studio 7 kuMasvingo ndini Godfrey Mutimba.
Mutori wenhau Hope Wachingono anoti Zimbabwe inokwanisa chete kuita sarudzo dzakachena ndokunge commission inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC yavandudzwa. Asi sachigaro weZEC Justice Priscilla Chigumba negurukota rezvemitemo vaziyambi ziyambi vanogara havo vachiti ZEC yakazvimirira uye haitori divi panyaya dzezvematongerwo enyika nekudaro inokwanisa kuita sarudzo dzakachena. Chingono ari pakati pezvarwa zveZimbabwe zviri muNew York pamusangano wakarongwa nebato rinopikisa Citizens Coalition for Change kuzeya nyaya dzoutongi hwejekerere. Vamwe varipo vanosanganisirawo Pastor Ivan Mawarire. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naMavelas Mukanganya uye weStudio 7 naChingono.
Ndakauya kuzotaura paworkshop yedemokrasi ichitaura nyaya yekuti region yedu Sudan necontinent yedu Africa inokwanisa kubatsira sei kuti maelections eZimbabwe ave maelections ekuti vanhu havazokakavadzani kuti umwe apira umwe umwe achitaura kuti mabhosa aka haana kuverekwa pfushi.
Mungati chii chingaitike kuti izvi zviitike zvamamuri kutaura pamusangano uyu?
Zvinofanira kuitika ndeyo kuti opposition yeZimbabwe neino opposition triplec inofanira kuenda kusadhan zvinovapa nhoroondo yekuti tarirai muone maelections akaachiitika from 2002 2005 2008 2013 2018 dzaachingokakavadzana saka hatibatsirei kutiti maelection yekuti hatikakavadzani. The problem is Zimbabwe ndeyekuti umwe anoti ahwina umwe anoti tabiwa saka zvinofanira kugadziriswa sarudzi isati yatanga.
Asi zvinogoneka here kuti zvinhu izvi zvigadzirisike tichiona kuti inyaya yagara ichitaurwa gore negore panenge paine sarudzi?
Zvinogona kugadzirisika kana state inova ndiyo inoita maelections muZimbabwe ikateera bumbiro remutemo wenyika wedu.
Mutori wenhau wopo Chingono achitaura naMarvelous Mutanganyauye weStudio 7 kuNew York. Mutauriri wemapurisa mudunhu reLimpopo kuSouth Africa, Brigadier Mohlafela Mojapelo, vaudza Studio 7 kuti mapurisa emudunhu iri ari kuenderera mberi nekuferefeta kupiswa nekuurayiwa kwakaitwa zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvitatu mudunhu iri zvichipomerwa mhosva yekuba masolar panels. Muzinda weZimbabwe kuSouth Africa wakatotumira nhumwa kunoona kuti chii chakaitika. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaRiki Mukonza vanodzidzisa paUniversity of Tshwane kuSouth Africa.
Maonero andinoita zvinhu izvi hazvisi kushanda nekuti tiri kutoona kuti kupondwa kwevana veZimbabwe muSouth Africa kunenge kuri kuenderera mberi tichitarisa kunyaya yatiri kunzwa yekuLimpopo yevatatu vakapondwa. Tiri kuona sekuti kunyange kuine kutaurirana kuri kuitika hazvina zvazviri kunyanya kubatsira nenyaya yekuti pane matambudziko aripo akati wandei ari kukonzeresa kuti zvinhu zvimire mamirira azvakaita.
Ndeapi matambudziko aya muzvinafundo?
Tinoona kuti zvinhu muSouth Africa zviri kuoma, saka pane ruvengo rwuripo kuzvizvarwa zvekune dzimwe nyika. Naizvozvo pakangoita kakukanganisika kadikidiki kanoitika ezvizvarwa zvekune dzimwe nyika, kunyange papa achifanira kutauriranwa, kunyange papa achifanira kudaidzwa mapazi anochengetedza mutemo, vanhu vemuSouth Africa vakutongotora mutemo kuisa mumaoko avo zvichikonzeresa kufa kwevanhu vekune dzimwe nyika sezvatiri kuona izvozvo.
Chii chiri kupa kuti vanhu vemuSouth Africa vashaye chivimbo nemapurisa avo nematare kuti vanokwanisa kutonga nyaya dzakadai?
Kumapurisa, vanhu vemuSouth Africa vari kuti mapurisa ari kutambira choko mumwe chiri kubva kuzvizvarwa zvekune dzimwe nyika, saka havazoteedzeri mutemo sezvazvinofanira kunge zvichiitwa. Saka vari kushaya chivimbo nemapurisa. Kumatare zviri kuonekwawo sekuti matare muno anenge akanyororera pakutarisa nyaya dzese hadzo, kunyanya-nyanya kunyaya dzine chekuita nevanhu vekunze. Saka izvozvo zviri kuita kuti zvarwa zvemuSouth Africa vati regai tiise mutemo mumaoko edu.
Asi sekuonawo kwenyu, pane chingaitwa here kugadzirisa dambudziko iri kuti risarambe richienderera mberi?
Dambudziko iri kugadzirisa kwaro ndekwekutongoti zvinhu zvigadzirisike kuZimbabwe, zviitike kuti kuZimbabwe zvizvarwa zvizhinji zvenyika yeZimbabwe zvigare kunyika kwazvo, zvoitawo kuti kunoku zvisanyanye kuremera hurumende yeSouth Africa, zvisanyanye kuremera ivo vagari vemuno muSouth Africa, nekuti chiri kunyanya kunetsa inyaya yekukwikwidzana kuri kuitika pane zvinowanikwa muno muSouth Africa, zvingava mabasa, zvingava maservices anopuwa nehurumende nezvimwe zvakadaro daro. Ndoo zviri kukonzeresa kuti paite iko kakuvengana ikaka nekakubvutidzana bvutidzana pane zvishoma zviripo.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachidzidzisa paTshwane University of Technology muzvinafundo Riki Mukonza vari parunare kuSouth Africa. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Uh, Vanhu vakawanda vemuFlorida muAmerica vanonzi vari kugara vakabatira hana mumaoko sezvo vanoona nezvemamiriro ekunze vari kuti kune duti mupengo remhepo nemafashamu emvura kana kuti Hurricane Ian ranangana nedunhu iri. Zvinonzi duti mupengo iri rinogona kusvika munzvimbo iyi nemusi wechitatu. Mutezeri wemutungamiri wenyika yeAmerica amai Kamala Harris vari kutarisirwa kusvika muJapan nhasi kurufu rwevaive mutungamiri wehurumende iyi vaShinzo Abe avo vakaurayiwa mwedzi mitatu yadarika. Dzimwe nyanzvi munyaya dzezveutano dziri kupomera hurumende mhosva yekuvanza huwandu hwevana vari kufa nekurwara nechirwere chegwirikwiti. Mushure mekunge bepanhau rekwaedza ratiwo vana vanomwe vemhuri imwe chete vakafa nechirwere ichi kuHonde Valley kumanikaland mavhiki adarika. Asi hurumende yakapedzera kuburitsa huwandu hwevainge vafa musi wa6 Gunyana. Mutauriri webazi rezveutano vaDonald Mujiri varamba havo kuti hurumende iri kuvanza huwandu hwevabatwa nechirwere ichi kana kufa vachiti ichiri kuunganidza zviri kubva kumatunhu akasiyana-siyana isati yazvipakurira kuruzhinji. Mukuzeya nezvenyaya yechirwere chegwirikwiti chauraya vana vanodarika mazana manomwe tabata vaMujiri.
Chironga chekubaya vana vagwirikwiti vanoziva lakini kuti hurumende yakaita yatingati kampeni muna August September ikapera kati yapera kudaro hazvina kureva kuti havachadai vanga vava kuti yatingati mopapu nekuri kuonge kasara seni vakange vapedza vanongoenderera mberi nekubaya vana.
Saka mane huwandu here hwevabayiwa kusvika pari zvino?
Tikati patakatanga musi wa 10 2022 uye sezvaunoziva hurumende payakapa zvinifanyika kuti vazive kuti kwaane chirwere chakadai ndechegwirikwiti. Kabineti ichizotaura zvakare patingati isese marapid results marapid response team edu akavhaito kana kuti antigetetiaiti madistrict quest semanikaland yedu yakaita 95% coverage seyatapinda mukambeni. Masara mari zvino hurumende yekusungamidza avo vanga vasinga nemefarira kuti vana vadai nekuvazivisawo chirongwa chaicho kuti zvakanakirei kuti vana vabayiwe. Saka isusu hurumende inongoti kana masikati kana usiku vana ngavabayiwe. Zvakadaro hazvo vana vari kubayiwa vamwe vanouya nguva dzakasiyana-siyana zvinova unova kuti mufaro watikona kuti chirongwa chiri kusagira mberi.
Asi chii chakakoshera kuti vana vabayiwe nhomba yegwirikwiti uye muri kutarisa makore api apa?
Mipasa yanga 6 months 15 years. Saka pakaita kampeni yanga ya 6 months to under 5. Zvakare zvino pachange pakubayiwawo vana vanosvika kuma 15 years. Hurumende inoti hakuna mwana anofanira kurwara anofanira kufa nechirwere chegwirikwiti. Ndireva kuti chirwere chiri kana kukonzeresa kuti vana vapesa. Kana izvozvo tinoda kuchengetedza vana nekuti ndiwo the next generation.
Ko iye mubereki anoziva sei kuti mwana uyu abatwa negwirikwiti?
Pane zviratidzo zvazvinobuda blessing yekuti kunyange munhu akarwara nechimwe chirwere nyama zvakaiva necovid yaizvaita kana kuti munhu maitiro ake nepazari zvatosiyana. Saka mubereki anoti kuti mwana uyu sivabereki namwana ari 6 months anotoona kuti hazvisiri izvo utano hwemwana hunenge hwachinja. Saka naizvozvo anobva apeka yasepini. Saka vanoziva kuti kana mwana azarwa vabereki vana mai vanopiwa mazuva ekusvika kliniki kana vapote vachionesa. Zvakafanira kuti mwana akarwa nhasi asizipedzera kuti namwana wekukosora mwana akarwa nhasi akudzidza miro ona. Saka vana mai vanonyazonzwisisa kuti mwana wangu haziitiri izvo. Saka vanondozvinda kliniki kuno mwana aongororwa kubva vataurirwa zvinenge zvichinoita mwana mudiki.
Mubvunzo wekupedzisira vaMujiri vamwe vari kuti ko sei pasina zviri kubva kubazi rezveutano kuti kwafa vanhu vangani kana kuti vangani vabatwa nechirwere ichi kana kubayiwa nhomba zvinenge zvakapedzisira kuitwa mukutanga kwemwedzi uno chaiwo?
Hurumende inogambira takafa vana pavanoziva 700. Hurumende yakangotaura kureva kuti fititi inenge zvifanira kuitwa inenge zvichiri kuitwa zvati zvanyatsofitira kuti yaimpresa. kati hurumende inegopa nungu ya kakamida.
Mutauri webazi rezo utano wa Donald Mujiri bachita urabaru parunare Muharare. Munao zemitambo jinu zvakaita manyama mire nerongo muzvikwata zveDynamos neCapes United izvo zvapakuti vatsigiri vezvikwata izvi vakurudzire kuti varairidzi vazvo vadzingwe basa. Michael Kariati anotipanyaya inotevera.
Muongorori wemitambo wenhabvu uye akambotambira Baimo neCapes United mumoyo anoti dambudziko harisi kumurairidzi weDynamos Tonderai Ndiraya kana WeCapes United Lloyd Chitembwe.
Taiva pawa kupana vapandira yanguva yakakwana kana vamusiya amboita zvaari kuita nekuti izvezvi kubva paakaivana iro timu yaafarinando izvezvi mari inopihwa vakomana eDynamos kana vachinzi vakunda vaudii imari shomanene yekuti timu dziri pasi pelevhu nedzimwe dziri mudivizhoni wan dzinotowana mari yakapfuura chimombe muzimbabwe saka izvizvi zvinokwanisa kuzvi konzere zvichiwedzerewo pakukundikana kutamba kuya kumana weDynamos saka ndinoti vai vasiyana nevaraidzi vanangana nemadministrator.
Moyo aenderera mberi achiti kutatarika kweCapes United hakunei nemurairidzi
vane vatsigiri veCapes vatokanganwa kuti makore mashoma nene apfuura iye Chitembwe ndiye yakukunda paligi achiari kuCapes ikwezvo saka zvinonii panhasi chii vanonyara here kutaura chokwadi chekuti timu yavo ndezvinhu zvaina mari tinoda umwe anobatsira varipo izvezvi vajere mari dzavainadzo hadzikwana kuti vakwanise kubatsira timu kuti iende kumberi.
Chikwata cheDynamos ndezuro chakadonhedza mapoints akakosha muhondo yacho yekurwira mukombe weCastle Lager Premier Soccer League. Dynamos yakarwa 1-0 nengezi Platinum Stars ndokusiwa nemapoints gumi nerimwe chete neFC Platinum mukurwira mukombe weCastle Lager Premier Soccer League. FC Platinum yakarova Blyo City 1-0 nemusi wemugovera. Dynamos yasiwa zvekare neChicken Inn iyo ine mapoints makumi mashanu nerimwe chete kwasara mitambo mitanhatu chete kuti makundano aya apere. Mutsigiri weDynamos vatekshwa muzanaro havasi kunzwisisa kuti chii chaicho chiri kuitika mukamba mavo mushure mekutadza mikana yakati wandei
munyama chevo chevo nokuti dai tambo dai tingadai tadzikuona uina mitambo iwowa nhasi but hai
Highlanders ndiyo yave pachinhano chechina nemapoints makumi mana nemashanu zvichitevera mangange e11 ayo yakaita neCranbourne Bullets nemugovera. Zvichakadaro chikwata chevanhukadzi checricket chemalady Chevrons chakapedza chiri pachinhano chechitatu kuma T20 World Cup qualifiers akapera nezuro. Zimbabwe yakarova Thailand nemaranzi manomwe ndokusimbisa chinhano chechitatu ichi pamakundano anga achitirwa kuUnited Arab Emirates. Chipo mugere tiri pano ndiye akadadisa nekukanda maranzi makumi matatu nemapfumbamwe kuti Zimbabwe isike pamaranzi zana negumi nesere 118. Thailand yakakwanisa maranzi zana negumi nerimwe chete 111. Zimbabwe iri kudzoka kumba yakunda mumitambo mitatu ndokurohwa mumitambo miviri pamitambo mishanu yavakatamba. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Michael Kariati.
Chirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM nasi tiri kutarisa nezvekuratidzira kwange kuchiitwa nezvizvarwa zveZimbabwe kuNew York kumucheto wemusangano weUnited Nations General Assembly. vatereri kana mchida kupinda mchirongwa ichi kana o kutumira mashoko shansai WhatsApp number zedu zinoti 001-202-465-0318. Sezo mbwa edia pira regati mbotar samsure na osha kare. Vamwe vashandive hurumende votanga kura mamabasa vachitsutsumwa nemari dzavari kutambiriswa. Tava tashuka kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri ndokusiyai mina geina kumede munaudze isindebele.
Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Kale ngokubonga uBlessing Zulu osiphathele indaba ngolimi lwesiShona. Ngiyalemukela ku Studio 7 ngomvulo mhlaka 26 Mpandula 2022. Igama lami nguKeino Gumede Saidi. Endabeni zethu lamhlanje. Inhlanganiso
yebo yeyeswasole ngoba ba incapacitated but hayi bekhusa labo ukuthi ngababa yenze ukugcina abantu abesibabele isikolo sinathi. Kuna abantu abethu bafunde bayephambili.
Inhlanganiso zababalisi sezazise uhulumende ukuthi amalunga azo azaqalisa ukukhalala umsebenzi kusukela namhla.
Sathola umbiko othi amapolisa aseNkayi ayehlulekile athe angeke akliye irani yethu yaseNkayi ecross Zenga nasesimbo futhi eNkayi khona manje.
Ivandla eliphikisayo elemthwakazi Republic Party lithi ngempela viki livinje ukuqhuba umhlangano ukhankasela ilunga lebandla leli. Lethukile abadabuka eZimbabwe abahlala kwele South Africa kulandela ukubulawa kwabanye babo eLimpopo abatholakale bentshontsha okokuphehla umlilo kagetsi kusetshenziswa ilanga ama-solar panels lentambo zikagetsi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo umsakazo. Ivandla eliphikisayo lemthwakazi Republic Party lithi livinjwe ngempela viki ukuqhuba umhlangano wokukhankasela ilunga lebandla leli. Umnumzana Mfulongathi Thembisani Mpofu. Umpofu udinga ukumela iNkayi South edalele eParliamente kukhetho oluzwa kwenziwa ngomnyaka ozayo. Ivandla leli lithi kulilungelo lamabandla wonke elizweni ukukhankasa bedinga usekelo ngokwenza imhlangano yamarali. Bathi njalo bebephiwe imvumo ngamapholisa yokuba lalo umhlangano kodwa bezwe sebetshelwa ukuba kuleminye imhlangano eqoqiweyo ngummeli walindawo edalele eParliamente unkosikazi Stars Mate. Ngakho ke bagcine sebeyekela ukuqhuba umhlangano wabo wesibili njalo sebebizelwe amapholisa. Studio 7 ixoxele umnumzana Mqondisi Moyo umongameli wemthakazi Republic Party ochazisa kabanzi ngokube kubehlele ngempela viki.
Ye ngiyezwa ukuthi uMP weZANU-PF uSazimathe uyalandula okwenzakala eCross Zenga ngolwesihlanu mhlaka 23 September 2022. Okwenzakalayo yilokhu dadewethu. Sathi sizasuka kobulawayo ntambama mhlaka 22 sathola umbiko othi amapolisa aseNkayi ayehlulekile athe angeke akliye irali yethu yaseNkayi ecross Zenga nasesimbo futhi eNkayi khona manje.
Zathi masizathi bani?
Bathi bona kabala main power, kabala bantu abangayenelisi ukuthi babancedise ukuthi balinde umhlangano wethu ngesizathu sokuthi yena umama uStars Mate lowo naye ule mhlangano yakhe khonapho eCross Zenga eduze lapho esasenza khona umhlangano wethu lasesimbo. Esimanga ukuthi date ka 23 la uStars kwakuthiwa ufakile eCross Zenga namhla ka 24 wafaka futhi esimbo. kodwa ke kulomthetho othona wona nxa lizafuna ukuba lamarali kumbe lerali liyatshela amapholisa kusasele 7 days okuyikho ke uchairman wechomathekele north umfula ongashi Thembisani Mpofu akwenzayo 2 weeks before the stipulated 7 days period yamaphoyisa ngelanga besiyasubmitha amaphepha ngoba kuyasubmithwa amaphepha kubhalwe lokuthi ukhonvena ngubani and kumaralis ongu-2 ukhonvena bekunguye uThembisani Mpofu ongashi Mpofu.
Achaza yini amapholisa lapho lami lifaka wena amaphepha ukuthi zicela ukuba nomhlangano ngelanga leli?
Abazange bachaza amapholisa ngoba nxa usubmitha amafomu ukhuluma nawo bahle bekuthi ngelanga elinje kulozibani osethethele ilanga kusayensi. Ngalelo langa bamtshela umfula ongashi ukuthi hayi ilanga lelo likriyeka lilabantu abalithetheyo. Okusimangalisayo ukuthi nxa sebesithi abasawuklile umhlangano asikabasamthili nto umfula ongashi Mpofu njalo ngoba balamafoni akhe. So kuliqiniso mama Magumede labalaleli ukuthi hayi kuliqiniso ukuthi uStars Mathe lamapholisa bebambisana ngoba sisananzela ukuthi amapholisa eZimbabwe vele ngawe ZANU-PF they are partisan regardless ukuthi constitution ukuthi kumele babe non-partisan bayayisupport iZANU-PF bayafisa ukuthi basivimbe sinyenze imhlangano yethu kuyasidanisa futhi ukuthi nxa batsho ukuthi abala main power yokuthi amapholisa azokhangela imhlangano yejombili i-main power yama-trucker ngu-2 ngikhuluma ngama-7-ton truck asuka kobulawayo ebephethe i-Fairbridge police anti-riot lalawa basuke ekhwekhwe i-main power yayisivele ngaphi uhulumende edlalisa ama-state resources betravela isingi den to Simbo of over 200 kilometers which is times 2 over 400 kilometers bezodispesa umhlangano abawuthi bona abala main power yokuthi bawuklear. Kuyakhanya ukuthi kudlalwa ngabantu njalo futhi kuyakhanya ukuthi on the ground i-MRP is doing well, i-support ye-ZANU-PF iyaya incipha.
Umnumzana Mqondisi Moyo ngumongameli webandla leMthwakazi Republic Party esixoxelayo ngocingo ekobulawayo. Sibe lethuba lokuxoxa lo nkosikazi Stars Mathe webandla leZANU-PF omele iNkayi South edalele eParliamente.
Angivumi ukuthi bathi bengingawufuni. Ngingabalela njani ukwenza umhlangano wabo? This is a free Zimbabwe. Okukhulu ukuthi silandela imithetho efunwa nguhulumende yokucela imihlangano emapholiseni. Lami nxa ngilemhlangano ngithila ifomu yami ngihambise emapholiseni. So ukuthi bona benze njani nini isikhathi bani njalo ngapi? Hayi kakudingi mina Magumede ngoba mina kangisilo lunga lebandla la.
Kwahamba njani emhlangano jamathi?
So kucho ukuthi mina ngangilomhlangano wami ePetane ngilamabhora khona ngale ngelanga lona lelo ngolesihlanu mhla ka 23 ngasuka eHarare ekuseni nga driver ngadlula ngadlula ecrosses enga ngabona abantu behleli esandleni sami sokhohlo khona phana phambi kwezidolo ngathalaza ye ngoba umuntu wonke uyathalaza akubonayo ngaqhubeka ngidriver ngayafika ePetane angizanga ngibe lendaba lomhlangano wabo njalo angingeke ngibe lendaba futhi angisoze ngibe le ndaba lomhlangano welinye ilunga nxa lisenza inhlangano yalo. Ngiyaphinda njalo, this is a free Zimbabwe. Wonke umuntu uvunyelwe ukwenza umhlangano lapho afuna khona as long ehambile emapholiseni bamnika iclearance yokuthi ngelanga elinje ngesikhathi esinje endaweni enje. Ngeke futhi ngaba lomhawu lomhlangano wabo ngoba ngile mhlangano eminingi engiyenzayo lami kodwa ngiqala ngitho le clearance ukuthi kambe khona phe ngiya khona akukho omunye secelile futhi ukwenza konapho lo qambe amanga ebhala amanga ngebizo lami hayi ngimthiya esandleni sikaNkuluNkulu angizanga futhi angilandaba lakho angithi umhlangano yabo senziwa ngabantu abalenjongo yabo lami ngile yami ndlula siya phambili kanti babefuna ngihambe kuphi umgwaqo babefuna mphaphe angilampiko phela njalo umabhala leyo leso story angakhohlwa ukuthi mina ngingu MP weNkayi, I'm a sitting member of parliament eNkayi South. Ngile mvumo yokuhamba loba ngapi over my oversight role. Ngifanele ngihambe ngibone okwenzakala esigabeni, ngibona abantu.
Lapha mamathe uthi kule ntathele izindaba ezibhala okungayisikho yini elixeganisa.
Angifuni kholokho akwenzileyo umabhala. Angisoli MRP. Hayi, ngisola umabhala ozama ukudinga i-support ngebizo lami. Kachiyane lakho khonoku mabhala obhalileyo. Kakuyekele futhi abekwazi ukuthi sengimazi ukuthi ngubani obhalileyo.
Unkosikazi Stars Mathe webandla lezano PF ummeli wenkayi South edalele parliamente ubexoxa lapho le studio 7 ngocingo esenkayi. Amalunga ebandla le Citizens Coalition for Change abatshengisele eNew York ngempela viki bekhonona ngokwenziwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa. Bathi umhlaba wonke jikelele uzwile izikhalazo zabo, kodwa abakubandla leZANU PF bathi kulihlazo okwenziwe ngamalunga eCitizens Coalition for Change eMelika phandle kwendawo okwenzelwa khona umhlangano oqakathekileyo weUnited Nations General Assembly. UGibbs Dube usethulela lolu daba.
Unumzana Prince Dubeko Sibanda omele ipinga North edalele parliamente uthi ukutshengisela okwenziwe ngamalunga ebandla lakhe kwethuse abakubandla leZANU PF. Uthi kuqonde nta obakwenzileyo.
Okukhona ukuthi kuyake sokusenza ukuthi lawo amanye amazwe ekubone i-attention yabo ukuthi leyo nto bebengani sebeyikhohliwe ukuthi kumi njani. Layo ihlale iphakathina kwe-attention yabo. So yena kwakhokhana kuyayenza ukuthi kulethe i-diplomatic pressure phezula kwahulumende okuthi nxa sikhuluma ngama-reforms lawa esikhuluma ngawo zona lokho enxa ungambona evuke esithi hhayi senzile bayakhuluma ohathi oyithilema bayakhuluma ngaye obani bonke abakhulumayo ukuthi ngapha kaniphathanga kuhle abantu sekungayenza-ke khonokho ukuthi mhlawumbe ama-reforms eqalise ukuhambela phambili.
Ngumnumzana efidlela Ncube olwela ilungelo loluntu.
Yonke imizamo kuletha inguquko eZimbabwe imeli yenziwe kunye lokutshengisela ngokuba nxa useNew York kulula kulalokho ongakwenza useZimbabwe. Abantu bayatshaywa bayavinjela ukuthi batshengisele ngokuthula. Ngakho-ke abatshengisela bekhona eNew York ukuveza ukungasuthiseki kwabo ngokungahlonitshwa kwamalungelo abantu ngendlala eselizweni ngobuyanga obuselizweni ngokungatholakali kwemisebenzi okuselizweni ngokudikileka kwelizwe okuselizweni benza into eqondileyo bekufanele ukuthi ngabe kuyenziwa kuwo wonke amazwe lapha abavakashela khona laba abasibusayo ukuze bakwazi ukuthi abantu abaphathekanga kahle. Kanti-ke abantu bebezatshengisela kwelaseZimbabwe ngapha kithi, kodwa njengoba betshaywa njengoba bevinjelwa kuhle batshengisele lapho abavunyelwa khona.
Umnumzana Joseph Chuma okudalele Central Committee kubandla leZANU PF uyakusola lokhu.
Into emangalisayo njalo eyangishayo ukuthi abantu baphume beqonde bona le eNew York ukuthi beyokhalaza ngodaba olwenzakala eZimbabwe ngapha. Kukanti-ke umongameli uvulile ukubana abantu bonke abafuna ukubana befake izinga begcekeni nababuye kuhlaliswane phansi yibo phela ukubumba kwelozini kweplatform obeyi-Poland lapho kwabona wonke umuntu ozizwa chathekile ngokufuna ukwakha iZimbabwe abuye sibonisane pho-ke bakwali ukuthi bebuye kwaphana etafuleni leyo kodwa babona sebegade indege baze bafika khona le e-America eNew York ukuthi kuyabonisele khona okuutshengisendlela umuntu kalani lokufuna ukwakha ilizwe lakhe.
Umnangagwa wenze imihlangano embalwa labosomabhizimusi bakwamanye amazwe eNew York lapho abacele khona ukuba betshala imali yabo kweleZimbabwe. Usibanda uthi uMnangagwa kumele aqale alungise okuhlupha abantu kweleZimbabwe engakakhulumisani labosomabhizimusi bakwamanye amazwe.
Abantu abainvestayo kabazingelwa njengenyamazana eganyeni. I-investor uya-attractwa kukhona okumkhugayo okuthi noma wena uthi uhamba nje yabe usufika khombisa umuntu wavele sawukhomba kudala. Kodwa khona lokhu okwenza ukuthi ngiyabona amalanga andlulileyo la kuke kwaphuma enye isaviyo etshengisa ukuthi uMnangagwa lokhu engenile kakuzake kube le-any foreign investor oke waba khona engena kuleli lizwe. But esasikubona kuphela ngama-headline ama-megadeal but on the ground there's nothing.
Uchuma uthi uMnangagwa wenze okuqondileyo.
Kathenti sikhuma so upresident njengoba ebonile esihlangana nama-investors athiyeneyo khona ngapha eNew York akwenzi ngokukhuluma lolo kuyahlangana nabantu kodwa wenza izenzo ngapha ezivumayo ukuthi lo muntu ofuna uku-investa angakhangela ezimbabwe athi hhayi iyahambeka kuya-investeka ngoba ebona ukuthi yona izinto ziyahlengiseka ngoba ukuthi umuntu afake imali akhe ayi-investe lapha ezimbabwe uyabe sibona igaranti yokuthi kona ugeti iyatholakala amanzi ayatholakala imigwaqo amametrik emigwaqo kumbe i-railway ama-airport kuyasebenza kuhle kuku-right yikho ukuthi umuntu azicaba ukuthi hhayi sengahamba-ke ngiyofaka imali yami lapha akuna muntu ongafaka imali yakhe izinto lezo zingenzeki. Toge ngakhangela upresident wethu uBhiji wenza konoku ewangi ngalithawuthethi zimpulile in 6-7 yalungiswa siyabona ugwayisha ngani idamlelana sota yimeki kae naseduze ukuthola amanzi asezabuya lapha koBulawayo ngoba vele Bulawayo yiyathi i-industrial hub eZimbabwe. So konke lokhu izinto ezizayo ukuthi u-investa kube nguphi aqualithi afise ukuthi abuye azoinvesta ngaphandle kwalokhu kuba nzima ukuthi abantu babe bezoinvesta. So umongameli wethu yenza yonke into evumayo ukuthi kona umuntu akwanise ukubuya azoinvesta eZimbabwe.
Umhlangano we-United Nations General Assembly ugqitshwa kusasa. Ngimele iStudio 7 ngise-Washington DC ngingu-Gibbs Dube.
Bekuthukile abadabuka eZimbabwe abahlala kule South Africa kulandela ukubulawa kwabanye babo eLimpopo abatholakale bentshontsha okokuphehla umlilo kagetsi kusetshenziswa ilanga ama solar panels lentambo zikagetsi. Abakhulume lomsakazo weStudio 7 bathi kuyethusa okwehlele abathathu laba abangakavezwa amagama ababanjwe izakhamizi eChavani bachaywa basebetshiswa. Amapholisa emakhado athi asehlolisisa udaba lolu. Umnumzana Ngqabutho Mabena okhokhela inhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa utshele uGibbs Dube weStudio 7 ukuba usengcwatshiwe omunye wababulewe kabuhlungu eLimpopo.
Asikanelisi ukuthi sithole imuli zalabo bantu, kodwa osokuvamile khathi seSouth Africa ukuthi abantu bengabamba, abantu bejontsha, umphakathi uvele uphakame nxa abantu bebanjiwe bese umphakathi uthatha umthetho ufake ezandleni zawo babulale abantu ngebabatshise. Emavikini amathathu adlulileyo bakhona abanye abeZimbabwe abahambe endaweni kuthiwa kusenjelele eLimpopo kungani bekulokuganga phakathi babamba abangu-2 babatshisela phakathi emoteni. Kusiyafika iThursday last week bese lokhu silohlupho ukuthi imuli ithole isidumbu siyengcwatshwa omunye besengcwatshiwe. So into esingani isizama ukuthi iqhele ukuthi abantu bengabanjwa besenza ukuganga umphakathi uvele uthathe umthetho ufake ezandleni zawo. Siyakugxeka kakhulu lokho okwenziwa ngumphakathi ngoba umuntu nxa ebanjwe etshontsha kumbe esenza ukuganga umsebenzi wamapholisa, ngoba isisekelo sombuso we-South Africa sithi umuntu kumele ahambe enkantolo. Ngoba nxa licabangela ukuthi umuntu lo otshontshile uzathola ukuthi abe libulele umuntu ongayisuye njengalokho okwenzeka ku-Elvis Nyathi ukuthi babulala umuntu wayengelacala. So kakumelanga umphakathi uthathe umthetho ufake ezandleni. Nxa kulo muntu abamcabangela ukuthi uyephula umthetho kumele bamhambise emapholiseni.
Okwesibili, nxa sikhangela kokukhonokho Baba Mabena, siyabona ukuthi abantu beZimbabwe bangani bayona ayisikho khonokho.
Bakhona bayonayo abawonayo balutshwana. Abantu abaningi beZimbabwe bayazisebenzela, basebenza emayadini esifisa emakhitshini, basebenza ama-contracting, basebenza ema-restaurant, basebenza bengama-security, abanye basebenza emasaluni belungisa inwele abantu, abanye futhi basebenzela bezithengisela impidi yabemgwaqweni. Abantu abaningi beZimbabwe ngabantu abakhutheleyo abazisebenzelayo, kodwa bakhona balutshwana abaxhwalileyo esihlala sikhuza ukuthi abantu abayekele ukuganga. Kodwa lokhu akutsho ukuthi umphakathi ubuzothatha umthetho ubeke ezandleni zawo. Sihlala sikhuza ukuthi abantu bakithi abayekele ukuganga, ngoba ukuganga yinto embi lathi asikuthandi ukuganga. Kodwa-ke umphakathi ungathathi umthetho ufake ezandleni. Nxa becabange ukuthi umuntu wenza ukuganga kababiza amapholisa.
Umnumzana Ngqabutho Mabena ngumgcinisihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa. Ubexoxa loGibbs Dube weStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Ngokuqonga kwemkhuhlane ebangelwa ukusetshenziswa kwezidakamizwa lokunatha kakhulu utshwala kwamantombazana labesifazana eZimbabwe, omama abanathayo sebezithola bebhekane lenkinga yokuba labantwana abayabe belesimo se-fetal alcohol spectrum disorder. Intatheli zindaba yethu uMark Peter Ntambe usethulela lolu daba.
Sister Hendrina Chitsama ophakathi kwemisebenzi yokulwisana nokusetshenziswa kwezidakamizi lokuphathisa ukwelapha abave bedlala oludubo kwinhlanganiso yeRua Inner City Mission uthi ukunatha utshwala lokusebenzisa ama-drugs umuntu ezithwele kudala inkinga enkulu kunsane.
Banako ukuzalwa belezifo eziningi.
Uthi inkinga ezidalwa yilesi simo kwezempilakahle ziningi kakhulu, njalo umuntu engalingi ethi anganatha okulutshwana ezithwele ngoba kungenani lenani lotshwala obunathayo, kudinga nje ukuthi uthiyane labo.
My advice is no alcohol during pregnancy, no use of drugs during pregnancy. But what you must know is there is not any amount that is safe.
Sithi omama kabashiye ukunatha utshwala bezithwele.
Okhulume emele inhlanganiso ye-Alcoholics Anonymous engavezi ibizo lakhe ngoba iyinhlanganiso ephathisana labalolu dubo lokunatha befihlekile, uthi udubo lokunatha luyinkinga engayiyenga umuntu empilweni yakhe.
It's a progressive disease and it can start showing its symptoms from very early on.
Abantu kumele bazi ukuthi lesi sifo isifo esikhula kancane kancane.
Uthi kumsebenzi yabo babhekana labantu abathiyeneyo kugoqela labesifazane, ethi abantu kabokwazi ukuba uncedo lukhona kungelambadalo kule inhlanganiso.
We have meetings and usually around half past five, but it varies. And
uncedo lukhona sibili.
UNobuhle Maplanka wenhlanganiso elwisana lokusetshenziswa kwezidakamizi eZimbabwe, Civil Liberties and Drug Network, uthi babona ukoma kwempilo kuleli sokubangela ukuba labesifazane batholakale bedakwa besebenzisa lezidakamizi.
Inani labesifazana abasebenzisa izidakamizwa lalabo abanatha utshwala lala lokhe lisanda ngenxa yemisebenzi yabo abayiphathayo yokuziphilisa. Ekuhambeni kwethu lokuhlanganyelana kwethu labo, sifike sananzelela ukuthi abesifazana sebebaningi kakhulu abanathayo utshwala ngoba iningi labo sebesenza umsebenzi wokuthengisa amacansi njengendlela yokuziphilisa. Njalo bathi nxa bona benatha utshwala babezama ukuvala amahloni.
Inhlolisiso emhlabeni jikelele ikhomba ukuba abantwana abayisikhombisa kunkulungwane ngayinye emhlabeni baphila bekulesi simo, njalo ilizwe lezansi ye-Afrika liyilona elilelani eledlula amanye amazwe kulolu daba emhlabeni jikelele, kanti amanye amazwe kulelizwekazi kunye lalokhe esaphansi kwezentuthuko elabantu abalabantwana abanje kodwa kungela nombolo ezigcweleyo ezichaza lesi simo ngokugcwele beziphilela nje emazweni abo. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMapita Ntambe.
Inhlanganiso elwela amalungelo ababalisi e-Federation of Zimbabwe Educators Union yazise ugatsha oluqatsha izisebenzi zikahulumende kanye lolwemfundo ukuthi amalunga alo akasoze enelise ukuya emsebenzini kusukela namuhla. Kubika uBathabile Masuku.
Abefozewu bethule lumbiko izolo ntambama besazisa umqhatshi ukuthi amalunga enhlanganiso ezigoqela i-Amalgamated Rural Teachers Association of Zimbabwe, i-Educators Union of Zimbabwe, i-Progressive Teachers Union of Zimbabwe kanye le-PEUZ awasoze aya emsebenzini kusukela namhla mhlaka 26 Mpandula ngenxa yokwehluleka kukahulumende ukugcwalisa isithembiso sokwengeza imali yeholo. Ababalisi bathi imali engezwe nguhulumende engamadola emelika angamachumi amabili lanhlanu, i-$25, ayeneli ukumelana lobunzima obulethwa isimo somnotho welizwe. Isikhulumeli se-ATUS uMnumzana Themba kuye moyo uthi izisebenzi zimile ukuya emsebenzini.
Namanga kahulumende, uhulumende mihlala malanga utshela umhlaba wonke, utshela abantu bonke ukuba izinto elizweni zinhle, izisebenzi zakhe ziyajabula kakhulu ngeholo elizitholayo. Abuye lapho atshele izisebenzi zikahulumende ukuba ngumpandula uza athuthukisa iholo labo abuye enze ihlaya.
Unobhala jikelele we-EUZ umnumzana Tapera Joe uthi uhulumende kathembekanga.
We have a dishonest employer who does not want.
Uhulumende ungumqhashi ongathembekanga njalo engafuni ukubhadala izisebenzi zakhe iholo elinganeno. Imali yesengezo engamadola angamashumi amabili lanhlanu le $25 itshengisa ukungahlonitshwa kwezisebenzi lokuthi uhulumende kananzi izisebenzi zakhe.
Unkosikazi Gertrude Mlawuzi, umzali olomntwana obhala imihloliso ka-grade 7, yona eqale namhlanje uthi lokhu akubaphathi kuhle.
And about this, I want to say that we are incapacitated, but I am going to say that we are not going to be able to do this. We are not going to be able to do this. We are not going to be able to do this. We are not going to be able
Imizamo yokuxhumana lesikhulumeli sogatsha lwezemfundo umnumzana Thawungana Ndoro kanye lomphathi ntambo wogatsha lwezemfundo umnumzana Paul Mavima yehlule ngoba incingo zabo zingangeni. Kodwa unobhala wogatsha lwezemfundo umnumzana Simon Masanga wazise umsakazi weStudio 7 ukuthi incwadi evela kunhlanganiso zababalisi ubengakayiboni.
Angiyibonanga mina ngingazilaba base ofisini.
Abe athuzi batshelela umsakazo namhlanje ukuthi iningi labantwana abaloba imihloliso ka-grade 7 benelisile ukuqala ukubhala bengaphanjaniswanga ekukhalala umsebenzi kwababalisi ngoba abangaba yisilinganiso sokungamachumi phose amane ekhulwini i-38% babo babuyile emsebenzini. Ngeviki edluleyo uhulumende wengeza iholo lezisebenzi zakhe ngamadola eMelika angamachumi amabili lanhlanu i-$25. Ngalokho, bathi uhulumende kumele akhangelisise isimo sabo ngokuphangisa, bethi njalo bazimisele ukwamukela imali engconywana nxa uhulumende engabanikeza. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Namhla sixoxa ngomhlangano omkhulu we-United Nations General Assembly okutshengisele abaphikisayo abadabuka eZimbabwe. Ngehlukani zihlobo wathi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela namhla. Inhlanganiso zababalisi sezazise uhulumende ukuthi amalunga azo azaqalisa ukukhalala umsebenzi kusukela namhla. Ivandla eliphikisayo elemthwakazi Republic Party lithi ngempela viki livi nje ukuqhuba umhlangano wokukhankasela ilunga lebandla leli enkayi. Bethukile abadabuka eZimbabwe abahlala kwele South Africa kulandela ukubulawa kwabanye babo eLimpopo abatholakale bentshontsha okukuphehla umlilo kagetsi kusetshenziswa ilanga, ama-solar panels, lentambo zikagetsi. Siligqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje Oliver Lelisayo ngukeino kumete saidi ngisita sidibane ni ngo 6:30 kusasa ekuseni. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini kuvoa.com. Lelilalela indaba ngolimi lwesindebele eliziphathelwe yi-Studio 7 ye-Voice of America sise-Washington DC kwele Melika. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.